Suddenly, the Trumpers, on Friday, semi unions, is requesting for a crisis meeting that the ministry had promised us, the Public Service Commission. That ordinarily should have happened sometime last week. Sakaparu shino takamiri lakundwa kuti wano responda sei commission ya shule hurumende.
Kwa kuna basa muriku tzokera ere?
In the meantime, tiliku tzokera ere kuma basa bati shino shaka tijanya. Zozi atiliku upanisa kutzokera kuma basa nene incapacitation. Marie basa apana, marie staff apana. Marie zese yi kutenga hembe, yukenza wano shukuru apana. Saka kutongo susu kibza, saka waro. Kitoro ta tijiki, saka muri lakundwa kuti ministry ne commission wano tichi.
Si pari shino, apana zume za muriku ronga.
Apana zvatati taronga takamirira musangano uwoyo ndouchatirongera way forward yedu.
Tiri kunzwa rinyerekupe kuti mungangoramwa mabasa zvekare kutangidza svondo rinouya.
Ya, exactly. Ultimately, pakasaita engagement iyoyi ndozvikatongoitika at the end of the day. Tisada kuti vanhu vatione panika tisinga reason. No reason out too much. But tiri kuti kuna employer ne ministry yedu iyi huyaiti tigare pasi onesani kuti tozvifambisa sei. Vakaramba zvachese kusanzwisisa tinofunga tinotozopawo iyo yenotice yefull full industrial action isinani kana anozokwanisa kuidzora because to be honest with you maticha havana mari yekuendesa kubasa maresketi kupana. Vaacknowledgewa neministry necommission kuti shuwa unoti unotambirisa munhu $284 muno munomunyika tinobatsirei.